Zimbabwe. Welcome to the Women's Roundtable this Thursday, April the 28th, 2022. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here on the Women's Roundtable.
I'm Sithandekile Mhlanga, and today we'll be looking at what's happening in South Africa. We saw that the EFF leader is encouraging Zimbabweans to go back home and vote so that they can have the type of leader they want, and it can also, you know, improve the economy. And he says this also has a bearing on the South African economy too. So we'll be talking to a number of activists and Zimbabweans themselves to hear what they say about this. Also looking at what else is happening in that country.
Yes, as from what Standakile is saying, all eyes and ears were on Mr. Malema when he came out, and literally also, you know, guns blazing, saying that people should return back to Zimbabwe, Zimbabwean citizens. Although they are welcome in South Africa, he said it's better for Zimbabweans to go back to Zimbabwe and vote and make sure that they change the government. So we'll be looking at some of those issues, and also some of the issues facing some women in South Africa, some of whom are saying they would like to go back home as the situation is not looking promising following the death earlier on of Mr. Nyathi in Diepsloot, who was burnt to death.
Yes, Marv, and the Zimbabweans we have spoken to so far say what will they go back home to, while others say they really want to go back. So the message by EFF is kind of balancing that equation by saying go and vote and come back, so that when the place is ready to go, you can go. That is what he's saying. And we've seen some activists saying they wish the South African government would take more measures to ensure that foreigners are safe. But we see the South African government also saying they are not encouraging any violence. And it's also interesting to note that most women say they work there to fend for their families. Of course, there are some who have, you know, white collar jobs, so-called, but some are working in my kitchen, domestic workers, and some in different sectors, and they rely on the income they get to send money back home. So that's what we'll be looking at how these factors, you know, affecting, bearing on Zimbabweans, on the decisions they have to make on going back home or remaining in South Africa to, despite the violence, which is a dilemma, mostly are facing. Yebo ke, kulabo ke, abasanda ukusixhasa namhlanje, sizabe sicubungula ke, udaba oluphathelane lodlakela oluqondiswe kwabokuza kwele South Africa, abathi ngesingisi ke, yi-xenophobia, kodwa bayala ke abalelo lizwe bathi bona abalanketha betshabi, bafuna nje ukuhlala kuhle elizweni labo, benelise ukuthola imisebenzi, bengaminywa ngabantu abavela kwamanye amazwe, ngoba bathi abeZimbabwe sebebaningi ngakhonale izigidi lezigidi zabantu beZimbabwe abahlala kwele South Africa. Yikho ke abantu bakulelo lizwe abathi abakukhwabithi. Ngakho ke yikho esabe sikucubungula namhla. Sile ngcwethi ke ezicubungulayo zombusazwe, silabalwela ilungelo loluntu, izizalwane ke zeZimbabwe ezise-South Africa, abazaxoxisana lathi ke besichasisele ukuthi kuqhubeka njani kulelo lizwe selokhu kwaqhamuka udlakela, lapho esabona khona umnumzana Elvis Nyathi umuyi etshiswa ephila, kuthiwa bebedinga abantu abathile, laye ke basekunguye ke otshayo lapho. Sabona ke umdeni wakhe umkhalela abantu abakhe sebesala bengasela yise bezintandane phelo nina khonale kwele Zimbabwe. Ngakho ke sizabe sicubungula ke ukuthi udlakela lo luthinta njani abesifazane. Sibonile njalo umkhokheli webandla eliphikisayo kwele South Africa ele Economic Freedom Fighters EFF umnumzana Julius Malema isithi abantu abalubhekise emuva eZimbabwe bayevotela uhulumende abamfunayo ukwenzela ukuthi umnotho welizwe uthuthuke. Njalo katshonga ukuthi bephume bephele, hayi. Uthe nxa befuna ukuphenduka bengaphenduka, kodwa bebona ukuthi bayavota ukwenzela ukuthi nxa kulomunye uhulumende ongenelisa ukuthuthukisa umnotho welizwe akwenze. Bakhulume-ke kabanzi ke, ukhulume kabanzi umnumzana Malema esithi ibandla lezanu-PF ke selehlulekile. Kodwa sibonile ke ibandla lezano PF lisithi lona hayi liyazama umnotho ukuthuthukisa umnotho welizwe. Simzwile umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga ekhuluma ke embukisweni wokuthengiselana osaqhubeka kobulawayo owezimbabwe international trade fair esithi hayi ukukhuphuka kwentengo yempahla lokho kwama prices kwenziwa ngabantu abafuna ukugengula umnotho wezimbabwe ngabomu ngoba uhulumende ulenhlelo eziningi zokuthi alungise umnotho welizwe yikho ke akuchiloyo lokho ngoba iningi khathi silikhala ngani ngentengo yempahla ekhuphukayo kodwa bacubungule zomnotho bathi hayi akunjani umnotho nxa uvela usiwa uyawa kula muntu ongawuwisa ngoba bathi lokho abathi ngesingisi uyaresponda to imakethi ekhona labantu ukuthi bawuphatha njani yikho ke siyabe sikucubungula lamhla ke le ngcwethi zethu lapha kambe kuyabuyeleka yini ekhaya ukuthi abantu bayavota uvota ngelanga elilodwa yini kumbe abantu kumele khathesi sikhuluma nje sokulolunye uhlelo ihlandla lesibili ele voter registration exercise ele biometric ele mobile elisaqhubeka ukuthi ngaba abantu bahamba khathesi yini ukuyabhalisela ukuvota kumbe bazakuya dukudu 2023 ngoba kufuneka amaphepha amaningi ke lapha abanye kufuneka incwadi zokuzalwa kube bebelezithupha abanye kufuneka zona izithupha ngokwazo abanye kufuneka ke behlolisise ke uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota kuthiwa i-voters roll ukuthi amabizo abo akhona yini ukuthi nxa ukhetho selifika ngo-2023 bevote kungelangxaki labo abangala bufakazi bokuthi bahlala ngaphi kunenge okuthiwa kumele kulungiswe okuthiwa lapho abangazisebenzisa khona-ke i-affidavit eyobafungisa ukuthi ngempela abakukhulumayo kuliqiniso ngakho-ke kuyakhombisa ukuthi unenge umsebenzi okumele wenziwe ukuze abantu bayibhalisela ukuvota yikho-ke sizabe sikucubungula-ke khonapha okwenzakala ekhaya okwenzakala kwele South Africa marvelous sis
aiwa tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chenyu chelife talk chemadzimai nhasi tichange tiri kutarisa isu zviri kusangana nemadzimai nyanya vari munyika yesouth africa umo pari zvino tiri kuona kuti mune mhirizhonga uyezve takaona mutungamiri webato reeconomic freedom fighter vajulius malema nezuro vachiti ivo vari kuwanikwa ivo vachikurudzira zvizvarwa zvezimbabwe kuti zvidzokere kuzimbabwe zvinonyoresa kuvhota zvigonovhota vachiti ivo vanhu vakakwanisa kuenda kunogadzirisa zvisiri kufamba zvakanaka munyika yezimbabwe vanogona zvavo kudzoka kusouth africa nekuti vanga vasiri kufara ivo nemhirizhonga iri kuitika asi vakataurawo zvakare kuti chimwe chiri kunetsa ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzimbabwe saka tida kunzwa kubva kwamuri kuti imi munoona sei zviri kutaurwa navajulius malema izvi zvinhu zvamunobvumirana nazvo here kuti vanhu vanofanira kuenda kunowanikwa ivo vachinyoresa kuvhota uyezve vachizovhota kuitira kuti zvinhu zvisanduke munyika tozotarisa zvakare kuti pari zvino pane musangano mukuru uri kuitwa iwo kubulawayo wetrade fair pari zvino uyezve takaona vachiwenga nezuro vachitaura ivo pamusangano uyu vachitaura ivo kuti zvinhu munyika pari zvino zviri kuramba zvichikwira pamusoro penyaya yehondo iri kuitika kusouth africa saka ndozvimwe zvatakaona zvichibuda vachitaura pamusoro pezvanga zviri kuitika munzvimbo yeukraine vakati hondo yeukraine nerussia iri kuwanikwa iyo ichizoita kuti zvinhu mitengo yezvinhu iwanikwe iyo ichikwira asi nyaya huru yatiinayo pari zvino inyaya yezviri kuitika kusouth africa regai tinzwe pane vamwe kola vedu vari kufona vari pano hallo kola aiwa tiri wadi tiri kutaura nani muri kupi
muri kutaura nabrighton ndiri musouth africa
taurai tinzwe muri kuona sei nyaya yemhirizhonga nemazvi ava malema
nyaya yemhirizhonga zvikuiona bati dambudziko riri kuitika nderekuti isu vana vezimbabwe vazvo tinonyanya kutirwadza chinhu chimwe chete kuti nau izvino takabva kuzimbabwe tichitiza nhamo yekuzimbabwe takazama kungozama kugadzirisa upenyu hwedu hwemuzimbabwe bati zvichiramba so chero tikavhota hatizive kuti zvichaita here saka tiri kungotsva masaidhi ese musouth africa macho taakutsva kuzimbabwe kwacho tiri kutsva
saka poitwa sei
kuvota kwacho kuvota nokusavota ndiangoona sokuti zvakafanana ina votsero tikavota tikungochema South Africa macho matiri tiri kungochema saka hatinenge tiri panguva yakaoma
saka muri kubata mabasa api South Africa muri kubata mabasa api South Africa
South Africa tiri kungoita mabasa ese zvangomukawo zvinongo zvatongokwanisa kuita tinongoshanda
muri kupi muSouth Africa
ndirimo munzvimbo makafira anonzi Elvis muDeepfleet
nokuti vari pavhidhiyo vatitaura navo kofamba inesu kamuchitiratidza kuti kwakamira sei kuDeepfleet kwakamira sei mazuva ano
mazuvano dambudziko riripo tiri kuoneswa nhamo nehome affairs
iri kufamba iri kuita sei
iri kutenderera everyday makuseni manheru hairi kubata ichingonovharira
ehe vari kuti chii
vari kubata vanhu vasina mapepa orina rinofanira kuenda kumusha rinogadzira mapepa
saka imi muri kuzvigona sei kana muri kugara munharaunda iyi
tava ne 5 years tirinotichingosangana nazvo saka tatongojaira
okaykana
vakachuka chekuti vane denga wararama
orit hei ko vamwewo madzimai varimo munzvimbo iyoyi vari kuraramawo sei
mararamiro acho haangangofanana nelakirako unorarama nelakirako zvangoita nesito zvatiri kungotiza muzimbabwe macho kuti raita no kuzimbabwe chero tikavhota tava umaomosi 42 years tirarama tichingovhota hapana tiri kuchinja kana unongoona chero ukanziinda kuzimbabwe unovhota unonovhoterana
asika zvinonziwo ukasatamba loto haugoni kuwina munogona kuzowanikwa zvinhu zvichichinja sei musina kuvhota
unogona kutamba loto yacho ukatopinda murufuzo
sei
zviri paviri tinogona kufarira chamisa wacho obva tiwedzera kuti imwe nhamo
sei muri kudaro
pakaoma unosati upenyu wati ushauri kuzimbabwe kunonyatsoda chii chaiko chaiko
Saka mazii ava malema muri kuaona sei mazii ava malema muri kuaona sei
mazii ava malema angove kungotipodza wekuti tiende kuzimbabwe tinovhota tozodzoka takangofanana
okay ima hamusi kufunga kuti vakanyatsotaura vachirevesa
hatiri kuvaona nokuti ivo sometimes vanenge vaine information yavanonyatsoona kuti chokwadi chete vane vezimbabwe vangangoda kushingirira because now kana musouth africa vachitaura zvokuti maforeiners zvanguva zvokusanganisa zita but its not maforeiners vanhu vavavasiri kuda chaivo vana vemuzimbabwe dambudziko riripo kuti vati vana vekuzimbabwe zvimwe tingasvore government yemusouth africa but government yesouth africa sometimes haina problem
saka vane problem ndianapa
isusu vane vekuzimbabwe kuti tapinda musouth africa tinoita zvimwe zvinhu zvinoita kuti tive neproblem yakakura
zvinenge zvei
like when we talk about mbavha nekufa kukuita vanhu musouth africa ini ndinogara mudeepfleet macho imomo anditi ndinoona kuti tricotas yevanhu vanouraya vanhu kuti vauraya vachiba vachiita sei men of the mazimbabweans
kwakaoma ipapo
so unoona kuti mazimbabwe tiri kukanganisawo panzvimbo yatakapinda yekuti tirarame tirimo takuwedzera kukanganisa saka vanogumbukawo vanhu zvokuti dai takagona kubata takagona kuchengetedza haitaigona kurarama pane yekuti hasikatita kutotonga nyika yacho takuita zvatinoda vanogumbuka
saka chimbotipai kuti kugara imomo mudeepfleet zvinoita marii renti munobhadhara marii zvinoendeka here zvinhu zviri kufamba sei
ya it depends kune vanogara kumashaki kumikuku vanobhadharawo mari iri nani ma200 ma150 then kune vanogara kumarum anotangirawo kuma800 and above
pamwedzi
Deepfleet inzvimbo yekutiwo chero munhu asingashandi anogona kurarama
sei
zvakawanda zvinhu zvinoitika munzvimbo imomo marecycling watwati like inawo pandiri panapa zvinoita zverecycling saka kana munhu asina kusimba anogona kumuka achitsvaga zvaanotsvagawo achiuya nazvo achivapa mari vanhu vachigona kutenderedza mari
Okay. Aiwa. Mashoko makuku tichaiwa manyatsotibatisa kuti zvinofamba sei nekuti vazhinji vanga vari kuti aiwa vanhu ngavabve kuDeep Smith uko vaende kunogara kunzvimbo dzisina mhirizhonga.
Aiwa, isini ndatova nomusi pressing ndiri muDeep Smith. Tinorarama ndirimo, ndinomuka ndirimo, zvese zvinoitika zvinoitika ndirimo. So it depends neunhu unorarama munhu, munhu akaziva kuti akafambirei, unorarama zvakanaka.
Okay. Asi apa maakugona here kutaura chirudzi cheimomo?
Yes, malanguages yese ndakutaura.
Okay, okay. Maakusaka zviri kukuita kuti mukwanise here kuraramawo zvine zviri nani?
Zvakanyanyisa.
Kune vamwe vakateerera vangange vari kubata mabasa asina kufanira vari imomo muDeep Smith munoti.
Ndinovakurudzira kuti ngavazive kwatakabva nekwatiri kuenda
vakafambira.
Ozi zvakaoma kuti ndishande kana ndiwerundidze kuZimbabwe ndouya kunoku ndodzokera ndaamubhoxi aproblem yekuuraya vanhu kana ndorarama zvinhu zvakaoma. Saka munhu anofanira kungoziva chinhu chaakafambira muSouth Africa kana akatsvaga mari atsvage mari aite zvaanoita kuZimbabwe achigona kuchiudzira nekuchengeta vabereki vacho.
Pana Edmore Masiwa ari kuti vari Joni uyai tigadzirise nyika munotiwo kwari.
No, kana ivo vari ikoko kuZimbabwe vanokwanisa kugadzirisa nyika touyawo tichibatsirawo. Saka vari kuZimbabwe ngavatanga vagadzira nyika tinouya tirimuzira yekuuya.
Saka muri kuti imi hamuna kunyoresa kuvhota here?
Ndini this time handina kunyoresa ndanoita nekuvhota.
Saka hamusiri kutombodzokera kumusha kunovhota?
Kumusha handisi kunyeba handisi kudzokera.
Ko, mhuri yenyu iri kupi?
Mhuri yangu iri kuZimbabwe.
Saka vari kuraramawo seivo?
Ava vari kutorarama vari kutongogona kuraramiswa nesu tiri kuno tinokwanisa kungoti basi tikwanise kuvatumira zvatingawana ukono.
Aiwa, tinokutendai chaizvo. Aiwa, taurai henyu zita renyu nekwamuri vanhu vanzwe.
Orati, ndinonzi Brighton Makombe ndiri muDeep Smith extension 1.
Orait. Saka mamuri kutaura kuti muri padhuze nepakaurayiwa Vanyatsi. Pa ipo pakaitwa sei pari zvino? Pakavharwa here? Vanhu vari kungofura nepo here? Pakamira sei?
Hapachatoratidzenge pakafira munhu yatongovanzira futi takavawana akutongofamba nepo zvakadaro.
Saka zvinhu zvinogara chiitika imomo here nyaya yemhirizhonga iyi?
Nyaya yemhirizhonga hakuti hazvitoshamisi kuona vari munhu zvotoshamisa kuona vari kure bati kwatini tiri muDeep Smith. Hazvinagara basa tatozvijaira kozi muDeep Smith ukamuka makusenu ukafamba titenzi usina kusangana nechitunha haunekosina kufamba muDeep Smith.
Saka muri kuzvigona sei?
Tinochengetwa nedenga. Mwari variko kudenga vanotichengeta.
Aiwa, iya mambotiratidza tinokutendai muve nezuva rakanaka chaizvo kwamuri ikoko kuDeep Smith.
Nemiwo muve nenguva yakanaka zvisingabviri kwamuri ikoko muchengetwa nedenga.
Babai. Aiwa, apo tanga tiri kunzwa kubva kuna Kola vawanikwa ivo vachifona pawhatsapp number dzedu vanga vari kutaura kuti vari kuDeep Smith. Chino chirongwa chemadzimai but nhasi pambopindawo murume anga ari kutaura nekuti ndivo vataura kuti vari kuDeep Smith vanga varida kutaura vachitiudza kuti kwakamira sei. Regai tione kuti tichienderera mberi nechirongwa chedu. Tiende Star, we're hearing there from one Zimbabwean who actually says he is a resident of Deep Smith and he says he stays near where the late Elvis Nyathi was burnt to death. But he says right now, it doesn't look as if anything even happened at that spot. And then he said, living in Deep Smith, if you walk any day and you don't find a corpse, then it's not Deep Smith.
So, yes, we've heard that it's a very, you know, crime-infested area even before Elvis' death. The residents know that, and there are usually some markings and some deaths, like he's saying. Oh, what a place. But he's saying that they are just keeping on there despite all this.
And then I asked him about, you know, the words of Mr. Malema, what he thought, but he said he feels it's just politicking. He says, you know, he appreciates what Mr. Malema said, but he just thinks it's politicking, and he's adamant that he's not going home to vote. He says those in Zimbabwe can fix the country. So he's one of the people that don't believe in going back home to vote.
Okay. Yes, Mav, we are still waiting for our guest, Kukunube of African Diaspora Forum. she says she's on the ground. They usually talk to the people who are affected by these incidents so that we can talk about what's going on. So anytime we'll be having her here with us. But kulabo-ke abasanda ukusixhuma, kathesi-ke sicubungula-ke okwenzakalayo izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Besilomlaleli wethu lapha-ke othe yena kuningi okwenzakalayo endaweni ye-Diepsloot lapho esezwa ukuthi umnumzana okwabhubhela khona umnumzana Elvis Nyathi ebulawa ngabantu kulelo lizwe. Ye, kwahlasimulisa abaningi igazi ngempela ukuthi wayengabulawa ngesihluku esinjalo. Kodwa sesibona-ke ukuthi kuthiwa vele indawo egcwele izikhiwi singatsho njalo ngoba-ke ngabantu abambe abantu inkunzi ababulala abanye abathathela abanye izinto zabo ababonakala belobudlwangudlwangu. Yikho-ke ukuthi bahamba lapho-ke beqaphele. Njalo-ke okokuvota bakuthatha abantu-ke ngembono ehlukeneyo. Abanye bathi ye bazabuya, abanye bathi hhayi kulukhuni. Ngakho sizabona-ke ukuthi kuzaphetha ngani, kodwa iningi likhanya lokho libhensele umumo okhona ngale lizama ukuthi liziphilise nemuli zazo nemdeni yayo. Yebo-ke silindele-ke unkosazana kuncube we-African Diaspora Global Network ukuthi sicubungule kuningi okwenzakala khona ngale-ke ngoba ngabalwela ilungelo loluntu abasebenza labantu kulelo lizwe. Njalo silomunye futhi unkosazana Rosalind Ncube uthe uzasixhasa laye lapha. Engabuya kuzaba kuhle ngoba sizacubungula useZimbabwe, sizacubungula ukuthi kambe kuhle yini ukuthi abantu babuye lapha bezovota njalo ukubandla le-lead. Ngakho kuzaba kuhle ukuthi size ukuthi ibandla lakhe lithini elikhokhelwa ngunkosazana Linda Masarira. Ukuthi bathini-ke bona ngokuhlupheka-ke kwabesifazana. Siyasibone belwela kakhulu amalungelo abesifazana. Ukuthi ukuhlupheka kwalabo abase-South Africa khona-ye bazabuya nini, kuthini. Ngakho-ke siyathemba ukubana bazasixhasa-ke kathesi sicubungule-ke okuningi okwenzakalayo. Marvelous.
Tikura bathiyendeera mberi nechirongwa chedu parizvino tichiwanikwa isi tichitaura pamusoro pemazwi akataurwa ivo nava Julius Malema vachitaura vari pamusangano wavo weEFF vachitaura pamusoro pezviri kuitika munyika yeZimbabwe vachikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa kuti vakwanise kuenda ivo vachinovhota. Pana Maria Mashumba ari kuti add me. Sister Maria, munogona kuklika palink yatawanikwa tichiisa yakanzi VOA Shona kana kutifonera paWhatsApp namba dzedu. Asi regai timbonzwa zvakawanikwa izvo zvichitaurwa navaMalema vachitaura ivo vari pamusangano wavo weEFF.
SANU-PF has destroyed what was a promising land of Zimbabwe and the current leader of Zimbabwe is clueless. So the people of Zimbabwe, we want to make a plea. Please, when you are here in South Africa, don't worry, you are at home. But when there are elections at home, go there in your numbers. Go and vote and remove that nonsense that is happening in Zimbabwe. You cannot just fold your hands. The people of Zimbabwe must rise here in South Africa and go and vote for a proper government in Zimbabwe. Let's not be comfortable and think no. All is well as long as we are in South Africa. Let's not forget, as Zimbabweans, that we've got a duty at home to deliver a progressive government that will respect human rights, that will make sure the economy of Zimbabwe grows, that will make sure it defeats poverty and unemployment. Because a progressive and developing Zimbabwe is a solution to the problems of South Africa. So we want to help Africans who are helping themselves.
Okay, we're hearing there from Julius Malema, the leader of the EFF, was speaking at one of his rallies for his party, the EFF, speaking about Zimbabwe and also urging Zimbabweans to go and vote apotanga chikunzwa va Julius Malema vanova ivo mutungamiri we EFF vachitaura ivo vachiti zvizvarwa zveZimbabwe musanyatsogara muchiti aiwa zvinhu zvakanaka tiri kuno kuSouth Africa, endai munovhota kuitira kuti muwanikwe ini remangwana renyu richisanduka. Vachitaura ivo kuti kana mavhota munogona kuzodzoka, asi hapana munhu angawanikwa iye achibatsirwa kuti zvinhu zvimunakire iye asinawo kuenda kumusha achinovhota, ndokutaura kwavanga vari kuita. Saka nhasi tiri kutarisa nyaya yekuti zvinhu zviri kutarisana nemadzimai nyanya panguva ino imomo muSouth Africa. Takatarisa zviri kutaurwa izvi navaJulius Malema vachitaura ivo vachitaura vari kutaura maonero avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika iyi yeSouth Africa. Vari kutaura ivo kuti zvakakosha kuti vanhu vawanikwe vachisimuka neuwandu hwavo vachienda kunovhota, nekuti vari kuti kana vanhu vasina kuvhota zvinhu hazvizowanikwa zvichisanduka munyika yeZimbabwe. Saka ndo zvatanga tiri kukurukura ipo pano tichionesana kuti zvakamira sei, uyezve kana paine madzimai vari imomo muSouth Africa zvii zvamuri kutarisana nazvo, nekuti vamwe vatakataura navo vazhinji vari kuti zvinhu zvakaoma asi chekudzokerera kumusha hapana, asi vamwe vari kuti zviri nani kuti tidzokere semadzimai sezvo kwanyanya kuita iko mhirizhonga tichiona kuti takaona munguva yapfuura chimwe chizvarwa cheZimbabwe vanyati vachiwanikwa ivo vachipiswa vachiurayiwa imo munyika iyoyi yeSouth Africa. Saka vamwe ndo zvavari kutaura kuti zvazonyanya, regai timbonoona kuti kumusha tingaita sei ikoko. Asi regai tione pana Taswell ari kutaura kuti that's the leaders we are willing to have in Africa, good message from Mr. Malema. Saka Taswell Nyakurwa ari kuti iye anobvumirana nezviri kutaurwa navaMalema zvekuti vanhu ngavaende vachinoedza ivo kuti vawanikwe vachivhota, nekuti ari kutaura iye kuti zvavari kuona zviri kutaurwa navaMalema ndo zvinofanira kunge zviri kutaurwa nevatungamiri vemapato imomo muAfrica, kuitira kuti vanhu vawanikwe vachiita sei vachisandurawo mamiriro akaita zvinhu pari zvino. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano, uyezve tichida kunzwa kubva kwamuri, nokuti pane vamwe kola vedu vabva vafona vari kuDeepsuit ikoko kune mhirizhonga yakanyanya vanga vari kutaura ivo ipo pano, vachitaura kuti zvinhu zvakaoma asi vari kurarama zuva nezuva vachiti vanoraramiswa nenyasha dzamwari. Saka ndo zvimwe zvatiri kutaura izvo ipo pano tichionesana kuti imi kwamuri ikoko kwakamira sei takatarisa nyaya yezviri kuwanikwa zvichiitika munzvimbo yeSouth Africa. Memory Magidi ari kuti hallo tete, ndiri kuno ndiri kuPretoria, kwakadii kuPretoria kwamuri ikoko, uyezve imi muri kuona sei zviri kuitika izvi nyanya panyaya yemamiriro akaita zvinhu muSouth Africa? Muri kuwanikwa here muchibvumirana nemazwi avaJulius Malema vawanikwa ivo vachikurudzira kuti vanhu vawanikwe vachienda kunovhota sezvo vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika pari zvino? Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura, uyezve regai tienderere mberi tichinzwa kune vamwe vanyarikani vedu kuti zvakamira sei pari zvino. Star.
Yebo ke Marvelous, siyabonga kakhulu, sinethemba lokuba unkosazana Roslyn Ncube laye olade uzasixhasa kathesi ngoba uthe uyabuya. Lo nkosazana ke Gugu Ncube we-African Diaspora Global Network, but abangabi kodwa uxolo kodwa abakabuyi, lapho bebuya ke sizezwa ukuthi kuhamba njani. Labo ke abasanda ukusixhasa sixoxa ke ngokwenzakala kwele South Africa ukuthi abantu ke bengathini ngakho ukuze umomo ulunge. Yebo ke lapha ecingweni silo nkosazana ke. Yebo ke hayi, ngabona ucingo lakho luyala ukuthi lu-connecte. So that was Rosalind Ncube. She says she connected, she could see us, but we couldn't, she couldn't connect properly. We're trying to get in touch with her as the network problems is very bad. But once we get here, siza xoxana ke. Labo ke abasanda ukusixhasa namhlanje ke sikhuluma ngokwenzakala kwele South Africa ke ngodlakela ke oluqondiswe kwabokuza inengelithiso kunzima ukuhlala kulelo lizwe kanye lokuthola imisebenzi. Ngakho ke singathola ke abahlonitshwa bethu bazasichasisela ke ukuthi kuhamba njani lapho bese sixoxa. Omunye ke esike saxoxa laye kulona loluhlelo ngokwenzakala kwele South Africa ngokusazana ke Pressure Mbulube, yena othi konke lokho okwakusenzakala kwele South Africa ke bona babezama ukuthi uyena ke unkosazana ke Pressure Mbulube ukubandla ke eliphikisayo yena ke elizibiza ngu-deputy national leader we Freedom Alliance. Yikho ke sizezwa ke amazwi akhe ukuthi bona bathini ngodlakela, ngakhona ngodlakela kuphela kodwa langokunye kokulwela amalungelo oluntu abathi bona singathi bathi bale Women's Caucus ke kunhlanganiso yabo uPressure Mbulube, lapho ke abaxoxisana khona ngabangakwenza ke kwabesifazane. Yena ke asimtholanga ke ecingweni kodwa uthi ke yena uza sisamqopha ke inkulumo yakhe lapha asizweni ke uthi ibandla lakhe kuyini elikwenzayo ngokulela amalungelo abesifazana njena ekhona ngale kwele South Africa.
Ngiyabonga kakhulu. Ibizo lami nguPressure Mbulube, ngingu-deputy national leader we-Freedom Alliance. I-Freedom Alliance liyiqembu lezombusazwe elilontshwe ngo-2021 ngenyanga kaDisemba. I-Freedom Alliance ilogatsha lwabomama oluzimeleyo kodwa lusebenza lungaphansi kwe-Freedom Alliance. Ugatsha lwabomama lolu lujoyinwa ngamankazana aleminyaka engu-16 kusiya phezulu. Umsebenzi wogatsha lolu yikuthi lubuthe omama emzabalazweni wokuzikhulula singabantu bemathebelekeni lasemidlinzi. Umsebenzi omkhulu kakhulu owenziwa yi-Women's Caucus yikuthi uvikele ama-interest abomama elizweni njalo uqhubekise umzabalazo wokuzikhulula singabantu bemathebelekeni. I-Women's Caucus njengayo i-Freedom Alliance ibunjwe ngabantu abavela kuma-civic society, kuma-churches, lamanye ama-political parties, njalo abanye bazizele bengama-individuals from ama-organizations engeke ngiwaqambe manje ngoba sisaqedelela nje umsebenzi wokuthi siwaliste njengokulandelana kwawo. Njalo futhi sisaqhubeka sikhulumisana lamanye amabandla, lamanye ama-organizations. Ngiyabonga kakhulu ngombuzo. Singakhangela emhlabeni wonke jikelele endaweni eziningi abantu abangomama balamathuba amalutshwane compared to abantu abangobaba. Nxa silinganisa lamathuba abantu abangobaba, omama basezingeni eliphansi kakhulu xa sesikhangela kwezemfundo kwezokukhokhela emnothweni welizwe la kwezepolitics nje kwezombusazwe. So nxa sesibeka ngapha emathebelelendi, sikhumbule ukuthi umuntu ongumama emathebelelendi uhlukunyezwe kakhulu. Yikho thina sisithi thina indaba yabomama emathebelekeni lasemidlenzi ayifani la kwezinye indawo. Umama wasemathebelekeni lasemidlenzi ubuhlungu abuzwileyo nokuhlukuluzwa adlule kikho kukhulu kakhulu, njalo izinto azilwayo azifani la kwezinye izindawo. Njengokuthi umama wasemathebelekeni suffered through a genocide. Sesikhangela iminyaka edlulileyo omama bakithi bebedlengulwa balwisa imikhuhlane imtholampilo ayilakho ukusebenza ngendlela. Njalo kwezemfundo, imfundo yakhona iphansi kakhulu, sincindezelwe ezindaweni zakithi. Yikho thina si-Women's Caucus yikho esikulwisayo singabantu singomama basemathebeleleni lasemidlands ekuthini i-case yethu, indaba yethu umzabalazo wethu into esiyilwayo ayifani leya kwezinye indawo yikho sizimisele ukuthi sizibuthe singabomama bemathebeleleni lasemidleni siqhube umzabalazo wokuzikhulula kulokhu esidlula kikho kulokhu njalo esadlula kikho sisiya phambili esikwenzayo manje singomama be-Women's Caucus yikuthi sisazigoqa njengebandla elitsha sile campaign eyokugubhuzela omama ukuthi ba-register ukuvota ngoba siyazi ukuthi omama bayi-majority njalo omama ma besukuma siyazi ukuthi obaba labo bayasukuma ne-youth iyasukuma okunye futhi engingakungezelela yukuthi i-Women's Caucus ye-Freedom Alliance ingumgogodla webandla le-Freedom Alliance ngenxa yokuthi ngitshile ukuthi i-Freedom Alliance i-Women's Caucus ijoyinwa ngamankazana from 16 years so ungangukuthi unkazana ole 16 years usuka abe yi-youth maye esuka laphaya usuka futhi agraduate angene ku-Freedom Alliance ebandleni yikho ngithi mina i-Women's Caucus ingumgogodla webandla le-Freedom Alliance yabonga
Yebo-ke, sibonge lathi. Lapho-ke, there mavu we're hearing Preshe Angulube. She's the deputy president of the Freedom Alliance. That's an opposition party. She's in South Africa there, and she's saying women are facing a lot of problems back home. That's why some of them, they come to South Africa, but they are trying to sort out everything to ensure that life is bearable for women. And how are they doing that? In their party, they've got a women's caucus, which they have formed, where people, where membership starts at 16 years. So that means even 16 years old, from the time they are youths, they can try and join, they can start, you know, the campaigns, they can start the activism and ensuring that women's lives are much better. That's what she's saying there. Then she's in South Africa. She's talking about how problematic it is for women to live peacefully in Zimbabwe because of economic problems. And some of them don't aspire for higher positions, but they are doing a lot to solve the problem from back home. Because although some leaders are in South Africa, they say it's a party that's best in Zimbabwe, in Matabeleland and Midlands. And there are many problems in those regions that send people going to South Africa. And here she's saying that they hope women will also register to vote en masse so that the problems that are being faced here will be better. Over to you.
Thank you so much, Esther. Apo tanga tiri kunzwa kubva kune vamo vanyarikani vedu vanga vari kutaurawo maonero avo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munzvimbo yeSouth Africa. Asi regai timbotora vamwe kola vedu vari kuSouth Africa vati iye hendozoti chirongwa chemadzimai asi ndoda kupindawo nditaurawo pfungwa dzangu. Alo kola makadii? Aiwa tiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi uyezve kwakamira sei ikoko?
I am going to go to the Freestate. Towa nao mumwe wedu towa neshungu nechido chekuti isu tikwanise kuwanikwa tichishanda kunyika dzekwedu tikwanise kuwana tichisimudzira nyika yekwedu nemhaka yekuti wamarema ukatarisa zvinotaurwa nevamarema munhu anoda kuvaka nyika yeAfrica yese nekuti hapana paanotombotaura achiti munhu anobva kana kuMozambique anobva kuNigeria anobva kuGhana haasi hama yangu anotaura kuti ihama yangu saka munhu anoda kuvaka Africa as a continent
saka imi muri kuona sei makanyoresawo here kuenda kunovhota uyezve muri kuona sei kurudziro iri kupiwa kuti vanhu ngavabude neuwandu hwavo
ini kutara kuno ndakuto ita kuto tishande pana December balenda kana ndoenda ndozodzuka kana ndavota.
Saka varume venyu kumabasa uko vari kuti chii vachakupa here mukana wekuti niende kunonyoresa?
Kunditendera kana kusanditendera ndinoenda ndozodzoka kana ndavhuta nemhaka yekuti hongu ndikwanisa kushanda hangu asi vanotaura chirungu vanoti east west is home is the best. Saka hakuna kwandingavaka nyika, hakuna kwandingararame kunyika isiri yangu asi kumusha ndichiita zvekugadzirisa. Tinofanira kuvaka kwatakabva ndiko kuti nemhaka yekuti tingakwanisa kurarama bika yedu tiri kunoku asi vabereki wedu hama dzedu dzese dziri kumusha.
Aiwa, pakanaka ipapo. Uyezve muri iri kupi?
Vana muri iri kumusha.
Saka muri kuzvigona here kuchengeta vari kumusha?
Aiwa, tiri kumbozama hapana zvatingangozviite asi ukada kutarisa kuona uyezve zvakare zvinhu chandoda kukurudzira ndoda kungoti kudai mhuri yezimbabwe tamuka nemhaka yekuti takutodzoka kuma 2007 ukatarisa mamiriro eupfumi hwenyika wakutotidzosa kuma 2007 asi ndinoona kuti mhuri yezimbabwe tinenge tiri kuraranidza mumukana tiita seunge tisiri kuona zviri kuitika ndo kwada kutodzoka iko kuma 2007 iko.
Aiwa, tinokutendai chaizvo mukoma, muve nezuva rakanaka.
Zvakanaka
itete. Aiwa, apo taona kola vedu vawanika vachifona ivo vari kutaura ivo kuti zviri kutaura vamalema zvakakosha sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika uye zvivo vari kuti ivo vachatowanikwa vachibuda vachienda kunovhota pachatanga ipo nyaya iyo yekunyoresa kuvhota. Aregai timboona zvanga zviri kuitika apo pakashaya vanyati kusouth africa patinoona hanzvadzi yavo achichema ari yekubulawayo nemhuri yavanyati. Saka vazhinji vari kuti vakaona zvinhu zvakadai ndo zvimwe zviri kunyanyovadzimba mwoyo zviri kuita kuti semadzimai vagowanikwawo vachifunga kuti pari zvino kana zvinhu zvikaramba zvakadai vanokwanisa kunge vachizoona vachidzokera kuzimbabwe asi vamwewo vachizoenda pamberi vachitaura kuti zvinhu zvacho hazvina kunaka hazvina zvakaoma zvekuti kana kumusha kwacho munhu anoshaya kuti angatangira papi. Saka ndo nhaurwa yatiinayo nhasi kuti mi munoona sei zviri kuitika izvi munyika yesouth africa kwakanyanyounangana nemadzimai kuti zvinhu zvamuri kutarisana nazvo pari zvino uyezve kuti remangwana renyu munyika iyi munoona rakamira sei tichiona mazwi akataurwa ivo navajulius malema vachitaura ivo nenhengo dzavo dzeeff vakataura vakanangana zvizvarwa zvezimbabwe vachiti zvakakosha kuti zvizvarwa zvezimbabwe zviwanikwe izvo zvichienda kunonyoresa kuvhota uyezve zvichinovhota zvakare vachitaura ivo kuti zvinhu zvikanaka muzimbabwe hapana chakaipa kuti vanhu vagozodzoka zvakare munyika yesouth africa asi pari zvino vanga vari kuti ivo haisi nguva yekuti vanhu varayirwe vachiti vakagarika asi nguva yekuti vanhu vabude neuwandu hwavo vachienda kunovhota. Saka ndo zvimwe zvatiri kukurukura ipo pano tichitarisa kuti zvakamira sei kwamuri ikoko nyanya semadzimai sa.
Yebo ke lapho besizwa umlaleli wethu osesouth africa ke esitshela ukuthi bahlezi njani kulelo lizwe. Okwamanje ke sizezwa ke enye ingxoxo esayiqhuba ke lo nkosazana Nemorisi Ncube owezimbabwe community in South Africa ngena esichasisela ngokuthi umumo uqhubeka njani khona ngale kwele South Africa. Yes, now we'll hear Mavua when we spoke to Memory Ncube about the problems there in South Africa. She's a member of Zimbabwe community in South Africa, and they usually deal with what's happening there in South Africa closely. Let's hear what she has to say about what's going on.
And into kuvanza kuti ama Zimbabweans kumatola kuti mekugula vanda vamu 10 ava 23 oro kugula vanda vamu 5 ava 23 kutotola kuti out of that 5 3 or 4 ama Zimbabweans so una like operation kipila maisi kaluke ndakani asele kama Zimbabweans wongi nga masela ama Zimbabweans kwa kudala vandu ama Zimbabweans doku la lokeana so into it's not even similar for us as Zimbabweans because now we are being painted with the same brush. Even if we are not so sailor, same sailor of which we are Zimbabweans. Isn't this in general? They are making our lives very, very difficult in South Africa because even if we are not even so hard, we are not so sad. Ukuthi awazi ukuthi omunye okwazi ukuthi ungumzimbabwe nombani ongakwaziyo ngubani ukuthi umuntu ohleli eduze kwakho ucabangelani or kanjani awazi. The third thing is isikhathi esiningi ngiyathola ukuthi thina abantu siyabazi abantu abayenza lokhu kugaba but ukuthi uthole umuntu ukuthi amveze umuntu amazi ukuthi lo muntu lisela or ahambe emapholiseni ayekhuluma ukuthi ubani ubani ohlala endaweni enje lisela abantu abakhulumi but isikhathi esiningi umuntu uyabe kwazi ukuthi ubani lisela or uhambe waganga kuo or ubesebenza kubhachetho njibi but they don't expose those people and then ma izinto sezimoshakala wesi labantu aba-innocent sebefela into abangayazi i-crime it happens everywhere and it's done by many people but because ama-Zimbabweans angazi ngoba sibaningi kakhulu lapho futhi e-South Africa uthola ukuthi vele awusweli lapho ungasola pho okungaba le ndawo khona ukuthi umzimbabweni ube ngekho endaweni enje abantu laba ababamba inkunzi izimota zemali lezi uyathola kulo mzimbabwe uyi-one yabo so like ama Zimbabweans sometimes I feel like maybe kumele siye sizikhuze ukuthi as much as singaba ne-freedom then I don't think I can call it freedom in quotations but kumele sizikhuze ukuthi sisemzini la these people are doing us a favor they are helping us nokusivumela kwabo ukuthi sihlale lapha for this long they are helping us ukuthi sifane sikugcine imuli zethu fane sikusebenzela abantwabethu fane sikuthi abantwana baye isikolo fane sikuthi sigcine abadala ekhaya and stuff like that siyahlala simosha everyday at some point akula muntu ongakhathaliwe uthola ukuthi yikhoshe kulabo-operation bidula because abasakwazi ukuthi labo beyenzini and mina for me personally what fails me is ukuthi even innocent Zimbabweans sebeyasela amacala abangabo
wena ngokwakho uxhuba njani umsebenzi khona ngapho kulula yini kumbe akusebenzeki kuhlela abantu bakulelo lizwe
because akhona ama-South Africans azonda ama-Zimbabweans but akusibo bonke iqiniso lelo mina la engisebenza khona ngiyi-one umzimbabweni and then the rest ngama-South Africans and kambethe kuhle abalankinga lami siyaba nama-friction khona lokho nje ngendaba zomsebenzi but okunye lokhu abala problem so as much as kulabasapota i-operation asiko bonke abasupport i-operation mina personal I've always kept to myself angisi muntu lana ogcwela indawo yonke ngihlele endlini ngitheza emsebenzini ngizendlini ngiyafunda amabhuku ami or ngiye-chechi or ngiya kuma-meetings mangilama-meetings so I think yiyo into esingenze ngaba ngakwanisa ukuthi ngi-avoid-e ukuba enkingeni eziningi too much enye yi-problem mina lekuthi uthola sesimtshakala umuntu akhohlwe nje ukuthi uyisivakashi lapha khona of course ukhululekile but uhlonipha emzini wabanikazi awusoze usuke emzini wabanikazi ufuna ukubusa and yet mani baningi amanye ama-foreign nationals abalapha e-South Africa abayenza ukugaba but because of sesiyethi ukuthi indlela esiyabethe sisenza ngakhona la e-South Africa ezama-Zimbabweans sebe sisenza ungani lapha kukithi thatheka lula ngento ezisifaka enkingeni nje bengo today
kubonakala ingani abantu bengabuyela yini ekhaya
ekhaya kubuyeleka akukho lula ukuthi sibonge usuku uma sibuyele ekhaya so ngiyaqhubeka ngiyenzeni ngizosebenza kuphi ngizosapota ngani abazali bami izinto ezinjalo ngoku-assessa isituation ngokukhuluma nje lamanye ama-Zimbabweni kule-that thing yokuthi asilinde nini sibona maybe i-government ye-South Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango maybe basi-extendele amaphemithi or something like that asikho ready because there's nothing to go back to there's no industries there's no jobs there's no money there's just nothing so mangisukuma lapho engifuna ukuthola khona i-50 rand 100 rand ngelanga ngithi ngibele khala bese soze ngithole khona i 50 rand nje ngiyami sithingi yenzani ngizosurvive kanjani khona lekhaya.
Yes, very interesting perspective there from Memory Seal Nube of Zimbabwe community in South Africa. There, Mav, she's saying that it's difficult to go back home. What will they go back to? And she has a very interesting observation that she's saying most problems Zimbabweans are causing it themselves, upon themselves, although it ends up affecting the innocent ones. Because whenever there's crime, one or two people there will be Zimbabwe. Some will be from other nationalities, but yes, there will be one or two Zimbabweans, be it a heist, be it, you know, common theft, be it, there are some people who kind of, you know, just snatch cell phones or handbags or money from, especially women in the streets, and they're saying it's mostly Zimbabweans, but they're saying even other high, profile crimes like robbing banks, you find there's one or two Zimbabweans. So she's advising, she's saying they're advising Zimbabweans as the activists, the Zimbabwe community in South Africa, that they should observe the rules and the laws of that country, as their actions can impact badly on other Zimbabweans who haven't even committed crime. So they take it on Zimbabwe, not on all Zimbabweans they see. So they are endangering others by simple not observing the rules. And she's saying, she gives an example that she keeps to herself. She will, from work, she will go and, you know, she either goes to church, reads her books, she keeps to her family. And that's some South Africans. It's not everyone who supports the Operation Jujula initiative. Some, they are working with South Africans in some places, and they are good people, she says. They respect each other's space, because they are working properly there. So it's not that every South African is xenophobic. That's what she's telling us. But she's saying in Zimbabwe community in South Africa, they are saying, Zimbabweans, please observe the country's laws so that everyone lives peacefully. Over to you.
I want to... Sirikunzwai su pamusoro pezviri kutaurwa nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara imomo South Africa vachitaurawo maonero avo pamusoro pezviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe panguva ino apo takaona isu munguva yapfuura paine mhirizhonga yanga iri kuitika munzvimbo yeSouth Africa tikaona zvakare chimwe chizvarwa cheZimbabwe vachiwanikwa ivo vachiurayiwa vachipiswa uyezve vakawanikwa vachizowanikwa vachivigwa kunyika yeZimbabwe. Asi nyaya huru yatanga tichikutarisa, tanga tichikunyanyotarisa zvakataurwa izvo nava Julius Malema. Vachitaura vakanangana nyanya nezvizvarwa zveZimbabwe, vachikurudzira kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuenda kunovhota, vachiti ivo hazvibatsire kuti vanhu vangogara pasi vachiti zvinhu zvese zvakanaka uyezve vasingawaniki vachigadzirisa zvinhu munyika yeZimbabwe. Saka ndozvimwe zvatiri kutarisa. Asi regai tinzwe kune vamwe kola vakawanikwa vachititumira meseji. Vangava mama B vari kutaura ivo vari muSouth Africa.
Ndazama kufona kakawanda but call iri kungoti not answered or declined. I don't know. So ndaida kutaurawo maererano nemagarira atakaita kuno kuSouth Africa. Ini ndoshanda muhealth sector kuno kuSouth Africa kunoko. And then I've been in Zimbabwe for a long time. That's where I used to work. But I relocated to South Africa sometime back because I'm not someone who really loved kubuda, kunogara kunze or what. Ndengo wa mungu ya ndunguru wa muna, nusongo fara kukara kumba. I'm going to tell you the truth, Peti. Ndaishanda muma private hospitals, nikipata $150. $150 haina zvainokwanisa kundiitira because ndine vana vanoda kuenda kuchikoro ende tine mabhuzi, marenzi, mazhii nevanhu vanozotarawo nevana vedu patinenge taenda kubasa zvaisakwana. Ndo zvakatiga kuti tiuye kuno kuSouth Africa. Asi izvezvi we are no longer feeling safe. Pese patinongoona mavhidhiyo iwayo anenge achitenderera pamasocial media kana patinongoonawo zvinhu news zvinenge zvichitaura kuti vanhu vazodini nenge aurayiwa, zvinhu zvinotibata mukatikati nemwoyo kuti saka mangwana pamwe ndiniwo kana murume wako chaiye pano kuda achienda kubasa unotongona macho kuti Mwari muchengetedzei kwese kwaachanga achienda. Iwe chaiwo uchibuda uchienda kubasa unongochimona macho. Vana chaiwo panobuda uchienda kuchikoro unongochimona macho kuti Mwari dai mangoti titesekedzawo panguva yatiri yakaoma kudai. Asi seingonamata chokwadi kuti dai nyika yeduka yaita yadzoreredzeka handidzive kuti hawo. But as we stand right now ka hazvinaumira mushe muSouth Africa munomu. Ini ndiri kujobheka hangu but side randinogara hazvisati zvasvika, hatisati tazviona kuno kwatiri. Asi kwachona kwazviri kuitika kuna Deep Throat ikoko tetingoona kuti vanhu izvezvi vakungogara vakaisa ana mumaoko kuti mangwana pamwe ndini. Ukangonzoshatigupanzi utoti pamwe vamavigilanti aya auya kuzoturaya. Saka hatizive solution honestly speaking because we might opt to go home toenda tose nevana tonotambirazve ikoko nekuti ikoko hakuna chedu chiriko ikoko kuzimbabwe kutaura chokwadi. That's why some of us tiri kuzama nepese patinogona kutunga nzima tiendo kuze overseas kuna na UK kuna na Australia kuna na Europe kokoko tikwanise kushandawo tiri wana mari inokwanisa kuti tishembwe dzedu because patiri izvezvi kutaura chokwadi hatiri kunyepirana zvakaoma. Here in South Africa we are trying but well tichikombeya masalari atinowana kunona atinowana kuzimbabwe zvakasiyana nekure. Saka kudzokera kumba pari zvino inini kwandiri zvangu honestly it's not an option. Asi still tikugara tichirarama mukutya fiye chaiyo kuti nai Mwari mangwana ndinio pamwe ndichabatwa ndikadi ndikaurayiwa kana kuti mhuri yangu ichabatwa ikaurayiwa. But tinongonamatawo kuti Mwari angoti nzwiwo ipapo. But solution chaiyo tete kutaura chokwadi hatina. Tingori vanhu vakamira uye between a rock and a rock. A rock Zimbabwe, a rock South Africa. Saka tiri pakati because South Africa hatisi kudiwa kuzimbabwe kwakaoma tinonofane nzara. Maitabasa titi.
Apo tiri kunzwa kubva kuna mama B vanga vari kusouth Africa kujohannesburg vachitaura ivo kuti ivo vanga vari kuita kubata mabasa emishonga nezvimwewo kuzvipatara vachitaura kuti vakazosiya zimbabwe pamusoro pekuti mari yavaitambira kuzvipatara yanga isingakwani. Asi vari kuti zvakare vari imomo musouth africa vari kutyira upenyu hwavo nevana vavo vachiti pese panobuda murume wavo achienda panze vanogara vachitoshaya kuti ko achadzoka ari upenyu here kana kuti kwete. Uyezve nemavhidhiyo anoramba achitenderedzwa nevanhu nezvimwe zvakadaro ndo zvimwe zvavari kuti vari kana vawanikwa vachitarisana neizvozvo zvinhu zvinotyisa kana uri musouth africa. Asi vari kuti ivo semaonero avo havafungidziri kuti vachawanikwa vachidzokera kumusha nekuti vari kuti ivo hapana zvavanoona kunge zviriko kumusha kuzimbabwe zvingavabatsire ivo nemhuri yavo. So sir, they were hearing from one of the callers who actually called in a lady in South Africa who said that she doesn't think she'll go back to Zimbabwe. She's actually aiming to emigrate to either the United Kingdom or the United States or Australia or other countries because she says she doesn't feel that there's anything that has changed in Zimbabwe that will, you know, be able to make her look after herself and their family. So she says, yes, they are afraid, but she's between a rock and a hard place at the moment.
Yes, very interesting. Marvelous. Lapho ke besizwa ke omunye ke sizalwane seZimbabwe se South Africa uthi yena ayikasoze abuyele ekhaya ngangcono ayekwamanye amazwe phetshe ngoba ekhaya akuhlaleki. Yes, silo nkosazana Victress Matutu. We have Miss Victress Matutu from Zim Imbokodo on the line.
Unfortunately, we can't even take her because we are at the deadline. Even if she wanted to take a penalty, she can probably do 30 seconds.
Oh, yes.
Yeah, let's give her an audience. She can just come in and say
something. Okay, I thought we still had a few. 30 seconds, Victress. Litining amazwi kaMnumzana Malema khona ngapho kwele South Africa ukuthi abantu bebuye ekhaya bezovota.
Unfortunately, if she's not ready, then we need to.
And then, Victress? Yebo. Yebo kamalutshana lawo lawo. Hayi uxolo bengithi sizaxoxa kabanzi. Yes, she made it short and straight to the point. She says, let's go home and vote. Victress Matutu from Zim Imbokodo. Siyabonga Victress, sesivala uhlelo lwethu.
All right.
So we'd like to thank all those that were on our program this evening. We'd like to thank also those that were following us. We really value your opinion, and we hope that you'll be able to come and join us again next week here on the Women's Roundtable, where we look at issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Yeah,